Musangano kaitwa uyo ona kupera eya ona kupenderwa musangano uchiri kuenderera mberi manzira tiri kuzviita nezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtually saka musangano uchakontinua musi wa4 kugovera unotevera uyu kuangola kwauchaitwa physically hesa ari ipo achizeyewa nyaya yezimbabwe
ko mashoko akazotaurwawo nemutungamiri weangola vachikorokotedza vamunangagwa munomaona sei
aiwa mashoko zvavo haasi mashoko akanaka asi vakuru vanorova vakaviga mupinish saka chivanhu chedu hunhu hwedu kuti zviitike saizvozvo asi ndofunga kuti mashoko makuru achabuda kusadhaki achabuda musi wa4 achasanganiwa pachibuditswa yatinoti muchirungu communique official communique yesadhaki inova ndiyo inotura mashoko ari official anenge abva kusadhaki panhau yezimbabwe nemaitikiro akaita sarudzo dzakaitwa
so kuona kwenyu munofunga kuti sadhaki ingaramba kutambira zvakanyorwa nechikwata chavo chavakatumira kuzimbabwe
hazvigoni kuti sadhaki irambe kutambira zvakabuda muri poti yakanyogwa nechikwata chavakatumira muno nhumwa dzavo dzakauya muno tikutarisira kuti hurukuro dzichanyanya kuitwa dzichange dzakanangana neripoti yakabuditswa nenhumwa dzakauya muno dzakataura kuti sarudzo dzakaitwa muno hadzina kufamba zvakanaka
saka vamukwanandi kopanyaya yenhengo dzenyu dzeparamende ichanzwikwa kubhulawayo mangwana pane zvamungataura pamusoro penyaya iyi
isisu semusangano tinotaura kuti nhengo dzedu dzakanzi dzarekolewa hadzina kurekolewa marekoz ari kuitwa ari kuitwa nemunhu asiri webato asiri nhengo yebato redu ari kuitwa zvisiri pamutemo nemusangano wezanu pf uchiedza kudzikisira musangano wedu wetriplec unova ukakunda musangano dzakapfuura saka tinotarisira kuti matare dzimhoswa abuditse chokwadi rekuti aiwa vanhu vanga vasingafaniri kurekolewa ngavadzokera havo vanoita basa ravo kupalamendi vakamirira vanhu vakavasarudza
saka tingati kunyange mukahwina kuparamende kudare redzimhosva kana mukahwina kana mukaruza hamusi kupinda mumaby elections ari kuitwa aya
zvese zvo zvichaoneka mushure mekunge dare ratonga mangwana nematongero arinenge raiita ndava isisu tine vimbo yekuti mangwana dare richataura kuti marecos aiitwa aya haasi pamutemo hafaniri kuitwa nhengo dzedu dzeparamende dzinofanira kudzokera dzinoita basa kunhengo yeparamende kunova ndiko kwakasarudzwa nevanhu zviri pamutemo.